Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 24th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Chanonoka Wande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the festive season.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can get us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays.
Zimbabwe joins other nations tomorrow in celebrating Christmas. This comes at a time when some Zimbabweans say they cannot make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Tell us what you are doing right now and what you'll be doing tomorrow.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And if you wish to join the show, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. Yebokambe, mahlabezulu linjani lapho khona kula ngapho ke endaweni esijeneyo. Lamhlanje sixoxa ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Kusasa phela iKhisimusi, siyakhumbula kudala kwakuthiwa iKhisimusi iqeda amadola. Kambe asakhona yini amadola ukuthi aqedwe kulezi nsuku kumbe ukuhamba njani? Sabe silitshala le ngoma khonapho ukuthi sibe sonke khonapho-ke simelele ilanga kumbe ngithi usuku lweKhisimusi. Kambe lithengeni njalo liyenzani khona manje? Baba Wande, kunjalo mfowethu.
Ndiripo dhuwe, makadini zvenyu imi.
Nyapira mfowethu.
Zuva ramangwana rasvika kare. Tinhasi tiri kuda kutarisa zuva ramangwana reChristmas kuti tione kuti vanhu vari kuritambira sei, chii chavari kuronga, vari kukwanisa here, nokuti kune vazhinji vari kugununʼuna vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika maererano nezvemari nekushayikwa kwezvinhu zvinhu zvakawanda. Panguva iyo zuva reChristmas ririro rinowanzofara vanhu vachiungana, vachidya, vachinwa, vachifara nemhuri dzavo, asi vazhinji vari kuti aiwa gore rino iri zvinoita sezvakaoma. Saka toda kuti timbokurukura nezuva reChristmas iri tichirienzanisa namamwe makore apfuura. Tiudzei zvamuri kuita, tiudzei zvamuri kuronga nhasi namangwana pamusoro pekupemberera zuva iri. Asi ndoda kukuyeuchidzai zvekuti chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu, VOA Studio 7, VOA Shona ne VOA Ndebele. Namba dzokutifonera i 001-202-619-2077.
Ye, kunjalo ke siyabona ku Facebook sokulo baba ke uLuke Ngwenya utamhiye ngkhona bafowethu uzobuya ke ubakatidzani kuti salibonani Dube loHande. Kunjani bakatidzani Khisimusi endle khona ngapho? Kuzobuya ke uNhlanhla bahlangene Dube, kunjani mfoka Mthembo? Siyabona tike lijahe likhulu leli ke elikuhighlandazi iBhoso iChila Moya. Ye, so ke sifisa ukuthi lizwe ukuthi silethulelani lamhlanje kuta suntilina yine liphele kumele likhulume. Ake sibachayela ingoma phela sizwe ukuthi kambe kuhamba njani lamhlanje. Kunjalo wandi. Yeah. So uthi sibachayela ingoma mzala.
Bring us something important. Let's bring it right here.
Can you sing a song? We wish
not,
you
not,
a
as, not as well as I used to do.
Did you ever sing?
In my heart, I do sing
I
a
think
lot.
So. I can tell, yes. Wonderful. So, guys, if you say, okay, it is Musenke, and to Zimbabwe. One day, I want to see the pillar one. Christmas end.
Aye. To not like Kuku Shuirai Christmas Yakanaka, to know the education of Shaka, Woma, Apanapo. I see Christmas Yakagara Rizua, Rino Reva Sun Shaka Wanda, Kumure Zimbabwe, Sezo, Vajinji, attendi Varivichi Christu. Munyika yeZimbabwe. Saka izuva rinokosha zvikuru uyezve kwete kungoti maererano nezvechitendero badzi asi kungoti inguva yekuti vanhu vanombozorora kumabasa vachigara pasi vachisangana nehama dzavo vachishanyirana nehama dzavo dzimwe dzinobva kure dzimwe dziri padyo asi vanenge vachiita zvinhu pamwe chete vachimbozorora vasati vagadzirira kudzokera zvekumabasa mufiki inenge ichitevera. Saka toda kuti titaure nemi nhasi tinzwe pane pfungwa dzenyu maererano nenyaya Kisimisi Gorerino.
Yeah, I'm told that we've got our guest, Reverend Blessing Makwara, the Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Reverend Makwara, good evening and welcome to the program.
Thank you. Good evening. Good evening, Zimbabwe.
Good evening. Can you send out your Christmas greetings right now?
Oh, yes. It's a Merry Christmas to all the listeners. We are so excited that Christmas is not about Santa, it's not about Father Christmas, but Christmas is about the birth of the promised Messiah, the promised Savior. To those who believe, we know that we have got the King of Kings who is in our midst. He came to save us from our sins and to make us one more reconciled with the Father. So it's a very, very Merry Christmas to all that believe, even as we thank God for thus far He has taken us today.
And Christmas, is it to mark the birth of Jesus Christ or any other issue? Because there are some people who are saying it's not the day when Jesus was born.
For us, we are not fighting about the exact date, but what we are celebrating is the birth of the Son of God. There could be many academic debates, there could be many views where others also ascribe that there was another ritual happening which was pagan. But you see, if something happened at the same time, it does not take away the value of those that put the value to the same timing. So for us, we accord this opportunity that He was born, He came into the world, and because of that, today we are free from sin, we are free from the curse of sin, which is death, and we have been reconciled to our Creator, God the Father. So that is what we take from the Scriptures, and that's why we are also celebrating Christmas this year and this time.
Reverend Makwara, kana makatarisa zuva reChristmas, mukatarisa zvarinoreva makore ese aya kuvanhu vekuZimbabwe, zuva iri rinenge rapfuurira pakuva zuva rinei nezvechitendero rinoita sokuti izuva ragara riripo rokuunganidza mhuri pamwe chete. Kana makaritarisa zuva iri, munofunga kuti rareva chinyi kusvika pari zvino kuvanhu vekuZimbabwe?
Ndozvimwe zvatinoonawo zvedu kuti ruzhinji rwevanhu kana vachiona Christmas vanenge vachiona iri nguva yekubva kumabasa, nguva yekushanyirana. Asi chandinofarirawo patsika dzedu ndechekuti vanhu pavanenge vachishanyirana vanenge vachipanana zvipo. Zvipo izvi zvinotiratidza kuti pane kamurangariro karipo muvanhu, kune chipo chikuru chatakapiwa naMwari anova mwanakomana Ishe Jesu Kristu. Saka tingadai tine vamwe vanofara vachienda kunodhakwa zvavo, vamwe vachifarawo nenzira dzavo, asi chatinoziva ndechekuti ukabvunza munhu wese mukufara kwake anoziva kuti Christmas inguva yakazarwa Ishe Jesu. Saka tinoona kuti mukufamba kwenguva vamwe vanhu vanoda kuisawo kumwe kududzira pamazuva iwaya, asi tinoramba tichiona kuti vazhinji iko zvino munyika vakaenda kumagungano eKisimusi pavari kupembera chiprofita chakataurwa naIsaya. Mufunge kunya kufadza kwazvinoita, Isaya akataura chiprofita makore 740 zvisati zvaitika. Pazvakazoitika takaona kuti inga Mwari akatendeka. Nesuwo nanhasi makore azopfuura 2000 Ishe Jesu vauya panyika, tichiri takabata ipapo. Saka zvinounza mufaro kuti kunyangwe zvimwe zvingaunzwe kunzi zvinzi ndo Christmas, asi chokwadi chachitoramba chiripo mazuva nemakore nemakore.
Reverend Makwara, I know you are in a hurry, but could you please stay with us for a little while? We are coming back to you in a few minutes.
Okay. Okay.
Thank you so much. Let's play him a bit of music. Today we are playing any type of music, right?
Yes.
Listen to this. Ngomnandi kakhulu ingoma emnandi kakhulu eyethulwa ke limenemene lamntazela jayela nje okudibeneyo nje okutshiyeneyo okuthize. Sibona ke lapha ecingwane silo baba Ishmael Hlabangane. Hlabangane, kunjani?
Ndiyaphila njani?
Ndiyaphila kakhulu, kunjani lapha khona kona?
Hayi, konoko nje ongatsholo.
Ye, akusitshela ukuthi wena ubona njani usuku lwe-Christmas?
Angizoba.
Usuku lwe-Christmas ulubona njani? Kuna ngithi isikhathi se-Christmas kades?
Ngathi mina okwamanje nje ngathi khona angizukuba ku-Christmas ngoba ngisemsebenzini. Kodwa ke abantu abahambayo ku-Christmas ngibafisela u-Christmas omuhle. Nabanye ekhaya khona le kube no-Christmas omuhle, naloba ngisinyuzwa nje umumo ukuthi khona isimo asikuba asisihle hle.
Wena uyabonga phi Hlabangane? Uyabonga phi wena?
Baba.
Wena uyabungaphi?
Mina ngiseCape Town emsebenzini manje. So angizi kuphumelela ngiyefika ekhaya. Ngiyasebenza nje kuyaze kuyophela inyanga le msebenzi.
Aha. So akubingelela obangibingelelayo ubatshele ubatshela khona.
Ngiyabingelela, ngibingelela umama lo mama wengane zami nengane zami zonke. Kunye nabafowethu mina ababe nesikhiphiniso omuhle, abashayelayo abafowethu abashayele ngokuqaphele emgwaqweni, bakhangele izingozi, bathi uma sebekhaphele baphumule ukwenzela ukuthi bafike la baya khona. Ngiyabonga.
Lathi sibonge kakhulu-ke, ube nekhisimusi enhle noba nje uyakusebenza mfowethu. Sibonge kakhulu.
Ngiyabonga Dube, ngiyabonga iNkosi Bosisi.
Yeah, so that is Mr. Ishmael Hlabangane. You'll be working during Christmas, he says. Well, he said that the situation is bad at home, but he's saying good luck to everybody. Have a Merry Christmas.
Things seem to have changed quite a bit over the years with obligations, work commitments and things like that.
Yes.
It's not like it was, you know, in the earlier days where there was a lot of space to play around with so that families could really be together.
But this, essential services are always essential.
They are always like essential.
Mr. One Day is always on duty, right? Nurses are always on duty. Doctors are always on duty. And
we can't
all those kind of people.
We can't do without them.
Yes.
I want to go back to Reverend Makwara. Reverend, if you look kalamakatarisa makisimisi mazhinji apfuura aya kuti angari makisimisi anofadza zvikuru, vanhu vachifara kunyange zvavo vachiremerwa, asi vaiti kana tasvika panguva yekrisimisi kuremerwa kwacho kwaita sokunge kwava kushoma. Gore rino iri tiri kusangana tiri kuva vanhu vakawanda zvikuru vari kuti aiwa gore rino ranyanyisa kuvaremera. Munoona sekuti izvi zvingakanganisa chitenderero kwati kutenda kwavanhu kuremerwa kwavari kuitwa nenyaya dzezvemari. Munoona sekuti zvingapindira here kana kuti zvinopindira muchitendero chevanhu here mumakereke?
Nawe tirikuona kuti vakawanda kusanganisirawo nesuwo zvekare. Tirikuona kuti Kisimusi yedu yegore ino yakasiyanawo nemamwe. Tambotaura tikati kuti vanhu vafambe kuenda kumagungano akasiyana siyana, hunge vaine mafuta ekufambisa, hungewo zvekare vakwanisa kutengawo magrocery kunopawo vamwe nemachristmas box. Asi vazhinji tirikukundikana, noda kuti nyika yedu ikonomi haina kumira zvakanaka, mari hadzikukwanisa kunyatsowanika zvitenge zvakawanda zviriko. Saka tinozoonawo patinenge tichitungamirira makereke kuti varipo vamwe vabatikana pakutanga kuruza kutenda kwavo nenyaya yekuti homwe hadzina mari. Asi kunyange zvakadaro tinoramba tichingokurudzira shoko raMwari, uri shoko raMwari rinotiudza kuti kutenda hakunei nekuti unazvo here kana kuti hauna, asi kutenda kuri panyaya yekuti mweya wako uri kudayira here nezvinotaura shoko raMwari. Saka tinoramba tichikurudzirana nenyika yose kuti kunyangwe mabhabha guku anozotaura achiri kunyange kumunda kwasabuda chibereko, kunyange zvandaita zvikasaita, asi charamba nichirumbidza Mwari. Saka tinoramba tine tariro yekuti rimwe ramangwana nyika yedu ichaita zvakanaka, asi hazvititadze kurumbidza Musiki nokuda kwechipo chake Jesu Kristu chaakatipa.
Is very clear about that, that the economic situation affects everybody, including the faithful, but still there is some resilience in people to fight on until things are straightened out. There is the belief that is the driving force behind a lot of people.
Now let's have music. Umatavere usama umatavere
chavire
ikisimusi figire chona kona.
Rakanangana nemi vokwa maranda naika nasa ndisikuda any standing passenger saka munhu wese ngagare pasi titange kufamba koimi mama makagogara pa passage ndati ndisikuda standing passenger indaba
hai tajaila kedu ndavya nechinomo changu ati zvitoro ndizvavanhurume vanhu kachi vanogara pasi
mubhazi garai pasi kuti mama akuna zve respect dzinzokumba idzi kwavo baba vakamira vakapfeka overalls ye blue Chiruzi, what kind?
Moyo wangu uchunguluka.
Kutwa ubaba ugqoke i badge kumbe ibhlukwe ele blue, eh? Kutwa moyo wangu uchunguluka. Kutsho ni what? Moyo wangu uchunguluka.
That was a first class entertainer. He played around with words and meanings and idioms and all sorts of things.
What's the meaning of that? Moyo wangu uchunguluka.
You know, he feels like he's sick. He's feeling sick because of the tremors in the bus.
In the bus,
yeah. So, you know, he feels a little bit sick and he wants to, you know, to be sick.
Yes. Reverend Makwara, you still remember some of these times, you know, when Dr. Matavere, we used to call him Dr. Love, when he used to sing some of these songs and everyone was almost happy. Can you give us a reflection of those old times, Reverend Makwara?
I think the ranga rauti tikura zvitovo Christmas yanga iri nguva yekuti munenge makatengerwa hembe nyowani nevabereki hatikungoswa kuti Christmas saka paunozvika Christmas unenge wakamira kupfeka hembe yako nyowani but taizoungana tiri mhuri dzakawanda nokubva paruzevha kachingwa chaiuya masaipi nematipe akaiswa akaiswa jemu akaiswa doi akaiswa ino hanzi majarini ayanga iri sarura udi saka ya tinoziva kuti pataita maonzo zvakadai vanhu vanenge vakabvuta.
And you still remember that jam, you know, kwangu nejam, so you eat a lot of jam and drink about 5 cups of tea with milk, tea of.
I can't see your boy there. Why is
No, those are the old times. Yeah. You still remember that?
I remember
that. Did your father buy you?
There was a lot of good spirit because you would make tea in these big buckets, and you've got loaves and loaves of bread cut up in quarter pieces with jam on one side and margarine on the other. And anyone who passed by would be invited.
And you still remember,
you know, that it was a very, you know, you were
wearing
nice time.
Khaki shorts.
Yes.
Well ironed.
Exactly. Exactly.
That was Christmas.
Yeah, that was Christmas.
Let's hear what some people are saying about Western Twin. Basithumezele ama audio abo sizwe ukuthi bathini ngeChristmas. Lalelani lizwe. Yeah, what bakholo.
Hayi hayi lapho emagwegwe kuzo zonke insizwa lapho ezikhona emagwegwe ngithi libe shabi ngeke sibuye thina this year kuthiwa kunambali kodwa ke la kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi Christmas omuhle lapho eZimbabwe lezwa right.
Merry 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 Christmas nyalibingelela lonke elupane esigabeni seshashe ngithi sabona nako sabona gogwami sabona malumami sasindisiwe uphaisoni uPeter Ngwenya uMargaret Ngwenya ngithi nyalithanda lonke izihlobo zami
sibonani lonke ekhaya ngaselwagwele ekhaya lapho ngisuka khona hayi mina ngisoze ukubuya ekhaya ngoba hey impilo yasekhaya ngeke ngikhone zosala ngilapha egona mbuye ekhaya ngifisela impilo enhle endlala ikhisimus enhle abahamba emgwaqweni lihambe kahle lizobe fika lapho eliyakhona emakhaya nyabona
ngizothanda ukulisa ugogwamo se-morning side ugogwamo se-somilzi ugogwamo sematobo nalo ongumphoyisa no-anti wami uvuyiso ngibulise no-beauty ngiyakhumbula nomeli nosuku yonke nje ngiyalikhumbula themba lihile
ngithi mina libe le-Christmas enhle ngishisela ufowethu usabhebhu u-Agripa ekhaya unankosi isikuba sonkomo nabosibali olihle nabantu abami unkosana nabonkosi yethu othabo othabisani nosisi wami omdala unasime lowaru lojabu lowalensi umzukulu ngithi lonke ngilifisela okuhle bathi bakithi lapho egangabezi emhlabhuzisatala
phekama
yela 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 iwande asiyayidla sibili lawo akunyikinyeke phela kanye unyikinyeka nje umzimba mzana.
I don't think those days are ever going to come back.
Used to jive, you know, jive and all those kind of things. Sibone ke abantu abakhona lapha ke ku Facebook silo ubakazizani siyambona yakhuluma ukuthi eminyakeni ekhaya esontala besibhalisa izinkwa lama drink ezitolo eliza kuba lakho ngekhisimusi. Lamhla abalakho konke lokhu akula sinkwa ezitolo akula ma drink kuyidololo nothing. Ulizwe Ndlovu uthi Mthembo, mina ngisemsebenzini, I hope abasekhaya bazajabula even though isimo singakho right. Then uMusa Masibuko uthi litshona njani Dube, ye ngitshonile kakhulu na unjani khona ngapho ke uthi umoya wokhisimusi siyawuzwa impela loba ikuzunzima elizweni. Ubakhaya besiphinda njalo uthi ikhisimusi ngikhetha ukusebenza ngama-holidays ngoba kumele ngidinga i-school fees abantwana kuphela nama-inform. Then uzobuya uSenzo Mdlonga uthi Christmas isbo abantu nje abahleli kuhle mina is just another day. What do we have there?
Yeah, pane vatitumira uma message akati wande Paddington Tsandukwa anoti napi tapi yes sun jam alongside the stock margarine. Hayizvo ndo zvatakakura tichidya tichifara nehama nyangwe nevatoro haifurana pamba inguva yacho yakange yakanakawo zvinhu zvichakareruka zvishoma. Pondiwa charumbira anoti hapana Merry Christmas, vanhu vane zvara isingaiti kumusha. Izvi zvinosiririsa zvikuru nekuti zvasingafaniri kudaro. Nguva ino yanga chifanira kuva nguva yokufara, vanhu vakasununguka vachidya vachiita madiro. Asi kutiwo pane zvinenge zvichinetsa munyikawo tinoemba zvichagadzirisika. Mukudze muvi anoti Christmas kuZimbabwe hakuna. Nonitike anoti I'm watching you from South Africa. Pamwe chete na Faro Mlalazi anoti I'm watching you from Tanzania. Tinotenda chose kuti munotandarizana nesu. Donald Mamboma anoda kuti timufonere asi ari kutiwo Merry Christmas to all Zimbabweans. Tinotenda chose, tinoshuvira maZimbabweans ese mafaro akanaka kunyangwa hazvo zvinhu zvakaoma. Donald Mamboma azvikare anoti Christmas ingadai yakanakidza asi nekuda kweZANU PF zvadirwa jecha. Ndo mafungiro wewayo hazvinei hazvo tinovimba kuti zvinhu zvichanaka mberi uku asi nhasi toda kuti titarisane nekisimisi tichibatsirana tichisimudzirana pfungwa dzedu kuti tifare takasununguka nekuti zuva rekisimisi pamusoro pekuva zuva rekusanganisa mhuri izuvavo rechitendero yes
siye swake music kancane siyabuya futhi kini khona ngapho lapha likhona lapha phela lilanga lenu ye nakho ke music For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays. We see that there are so many people that are following us right now on Facebook, and one of them is Riano Leathercrafts, who says, "Follow me right now, go to Kamalami, Mutofara Hove, usiniki namba yake khonapha ke ku VOA Ndebele Facebook page. Kuzobuya lobongani moyo la uthi ngicela limfonele uthi seZimbabwe usifakelela inombolo zakhe. So ke silethe mbono ukuthi uyakholisa lapha elikhona lobongani kuzima. Kodwa siyawazi ukuthi kukhona nje okuncane elingabe liyakwenza. Kuzobuya loNomsa Jiyane uthi Happy Christmas to you all. Yes, akuza sibili kulobani khona one day. Sikusibona mfowethu.
Bana Koti Numpemi Koti ari ku Johannesburg. Anonyora vachiti zvinhu zviri kunetsa kwese kwese. Kisimisi yokuno kuJoni iri kuita kunge iri kudzika kubva zvandapinda muno. Zvasiyana nemakore apfuura izvo ndo zvatiri kuona kuchinjawo kwenguva nezvimwewo zvakawanda wanda zvinoita kuti zvinhu zvose izvi zvifambe nenzira yakadari asi hatifaniri kunetseka zvikuru tofanira kuramba takatarisa kwatinenge tichida kunanga kuti zvinhu zvigotifambirawo zvakanaka muri pahere parunhare tiri kutaura nani
Mutana na Klaus and Mandizidza.
Aha, makadi kwa Mandizidza.
Ah, tunofara marasibe.
Maronga chinji pa kisimisi. Yato shika kama mkwana. Kwangu sarama awa mashomanana.
Christmas ita kuno taka gadzira chaizvo tiri muno South Africa muri right.
Oh, muri ku South Africa.
Ndiko chete ripo ndire kuti kumusha kwedu kundo kusina kunyatsomira zvakanaka. Kuti kune ma mixed emotions kuti vanhu vari kufara at the same time they are still wondering kuti where are we going, where are we coming from and stuff. I think dai kwa kuri zvanhu zvakati nakei vanhu vaingo focusa nekunakidzwa ne Christmas and stuff, but I think at the moment, you know, vanhu vari kunakidzwa zvavo those few, but I think majority is really in a big crisis.
Musina kuenda kumusha kunofara nevamwe.
Ine hangu ya maiti yes, my different reasons because wana mai vanga wari kuno recently. So vakatenda wavo kumba I think last week. So tavanga kuti hano since vabereki vanga wari kunoku isedu we don't need to go there. Also looking in mani ye finance kuti we can't afford to then, you know, go through another expense where vabereki vanga wari kuno and stuff.
Kunyange hazvo pane dambudziko remari ramuri kutaura mweya wekisimisi uripo here sezvawakanga wachingogara wakaita
ndikangoti iko zvinezvi zvatisiyanei nekuti asi remba zveriwo madhezi atati kumusha back then waitikana vakanzwa kuti mangwana 25 waitoziva kutoti it's Christmas, you know, the company is that feeling yekuti Christmas. And you know, it was more fun, it was more like, you know, this is a bit organized. Like now Christmas Day are not changing. We still have to go through like the same process of Kuranga JS and Foka JS and stuff, you know, it's that spirit. But during Kuti one, we're going through a lot at the moment. You're looking at the economic crisis, looking at like my challenges in life in general. I think it's now destroying the morale of Christmas and the meaning of Christmas itself, because when I was seen as that, you know, Friday, which is Christmas Africa, and all that, when you like now, I'm talking to my friends around South Africa, they work for other companies, they never got paid. And, you know, the thing, you know what, if that had recombined Chandra Mikamango, I think things were going to be, you know, a bit reasonable. And now they can't even send money Kumba and things like that. So there's a lot of mixed emotions, really, when it comes to Bangwana, Gerard Tosika, and just a matter of a couple of hours away. And some people don't really have plan with the, what are we going to do and all that. So it's really a mess. Yeah, it's really a mess.
Aiwa, tinotenda namashoko enyu vamandizvidza. Tinoimba mine mhuri yenyu, munofara henyu, uyezve muchata Kisimisi yakanaka. Tinotenda zvikuru kuti tandadza kwamaita. Yes.
Aiwa, atatenda nesiwo. Basa renyu rinotenda zvikuru, hamuita basa rinofadza zvikuru.
Aiwa,
tinotenda. We wish time aramba muchingopusha kuti kwanze kuwana crowd namba ichifollowa kuti maybe at some point government will hear my voices evan and try to do the right thing.
Before you go to the next caller, I want to talk to Reverend Makwara. I know you are in a hurry, sir, but we are coming back to you now, so that you can give your Christmas message to the people and to the faithful. We are coming back to you in a little while. Please, just keep on holding. Duve.
Yes, we are told that we've got a caller on the line, and that is Privy Tembi Ndlovu. Privy Ndlovu, kunja? Privy Tembi Ndlovu, yangizu?
Yebo, nyadizu.
Mara, kucha ilingo, mantobi. Lalele, lapingo, male. Yeah, lalele.
All right.
Yeah. What is Pombe's word? Tembi, unkosikazi kumbe unkosazana?
Unkosikazi.
Right, unkosikazi Tembi Ndlovu. Uyizwe njani ingoma le?
Hayi, be right.
Uyamazi umuntu oyihlabela?
Hayi, no, angimazi.
Ungagesa khonapho siza kuthumezela i-sweet sogodo, eh?
Ah, manje ukuthi ngicabange kuzizini.
No, kulungile. Akukhulume ngokuthi ikhisimusi kume njani?
Hayi, ikhisimusi omnyithi.
Njani imandlo mizi inkosazi ndlo
zinto ziyadura ezitolo vela kuthengeki lutho okunyakukho aso hayi vele kunzima kakhulu vele khona okokuqala yabungasebenzi yathenga ngani
usendaweni enjani khonapho lapho khona
useBulawayo
o yebo kuBulawayo vela akula akutholakali namanamnede ikokokola akusela kume njani ke
hayi akula ikhona ku black market kuphela.
Izaba ku black market ngalibi. Ngalibi.
Yeah, mikhona ndiba ri hoti outside the country.
Yeah, madodo. So aiza tengeke zidolo la.
Hayi, ayithengeki lapho ungachansa ne BPC. Like kodwa vele siduri sine store.
Yeah, madodo, kuzima eh?
Ah, kuzima kakhulu shem.
Akutsho nxa ugangela iChristmas yakudala leya kates akuqathanise ngisho.
Hayi, kathesi kumbi shem. I think so nje lithola kusasa sisidlalele nje.
Ye madoda kudala wawusidlali ngesikhathi seChristmas.
Amarayisi, amasaladi, awakumnandi.
La machikeni into ezinjalo?
Ya, konke vesi.
So kathesi dololo?
Kathesi akulalutho, akunzima shem.
Ye, faka ke ukhuluma ke labantu, ukhuluma ubingele labantu ofisi ubabingelele.
Bengithanda ubingelela umama wami ulanga lo mtana mukhayili
mhm
lo kazi nom namathins
mhm
ya wana love
kathi umdala ke ubaba ndlovu ke ngiyamfonela undlovu ngiyamfonela undlovu ngithi umkhodlile
samingelela kusasa
hayi no kuyazwakala mama yeah so hayi iphose lokugcina ke mama
hayi lokugcina kula ukuthi Christmas hayi nzima ngapha
yebo phela
lengakuthumezela isithi zogodwe lini
no kulungile mama sibonge kakhulu ungadilela kusasa.
All right,
yeah, that is Mrs. Privy Thembindlovu. She says things are very hard, and she says it's no longer like what Christmas used to be. So let's just play some bit of music so that, you know, music is something that makes people happy.
It loosens you up.
That's right. A little in the heart, you know, becomes a bit softish. So let's have the music. That is some music from a Zimbabwean group saying Pagama. Let's see some of the people that actually sending one or two messages on Facebook. We've got Talita's TC Dube who says, we have absolutely nothing to eat this Christmas. Elot Mandebele says, happy, happy Christmas to you all. I wish you the best Christmas this year. And then we've got another person, Kay Makunda, says, you know, Dr. Love was our own legend. He should be in our Hall of Fame. He was awesome in his Shona language. He's talking about Paul Matavira, right?
Yeah.
And then we've got Danny. Danny says, wishing you guys all in Francistown in Botswana happy, happy Christmas and all Zimbabweans out there. Then K. Mukundu says, yeah, it's good to learn a lot from each other and let's enjoy wherever we can. Gabriel Paratsai and Elvis Mukata are saying, phone us right now. They are on VOA Studio 7 English page. So remember that we are live streaming this show on VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. And remember, too, that we are also on Twitter, Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. I'll repeat that again. Studio 7, VOA, and VOA Ndebele. So we are Twitter and all over the show. Yes. What do we have there?
What? Yeah, tina kochi ni arguchi wangwetato zitene ramuzimba, toi wona mangwana, ukada kufarisa unobatwa ni matuozi. Ayayayayay, shaka wamaizo. Johnny Bongani, anoti, happy Christmas to you. To you all, I wish I could be home here. I mean, in Arabic country, no holiday. It's a normal working day. Jimbo zinosiana, nezvitendero zvinosiana. Padington Tsukupa Tsandukwa. Anoti, the 25th used to be the final celebrations back then. It used to commence a week before. In this case, it is being celebrated in a different way. Ichokwadi zvinzvinoita zvichishanduka shanduka.
Yeah, I'm told we've got a caller, Donald Mamboma. Let's say, before we go to Mr. Donald Mamboma, because our reverend says he wants to call. So, Reverend Makwara, can you say your last word, Minister of Religion?
Just want to remind the listeners that John 3 verse 16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So we are celebrating salvation from death into eternity. I'll share my last word also, noting that, you know, things are difficult, but the word of God gives us reassurance. If you read Romans chapter 8, it says that nothing shall separate us from the love of the Lord. Saka tingadai takaomerwa panyaya dzemari, nyaya dzeupfumi, asi hatitadze kuti tiwanane mukana nehama yekufara pamwe chete kumbondirana, tichiziva kuti hakuna chichatiparadza nerudo rwaMwari. Saka tinongokurudzirana kuti rudo rwaMwari rwakatiratidza
ngatiratidzanewo rudo sevana veZimbabwe nepashoma patinapo ipapo ngatiratidzanei rudo Mwari anoramba akatendeka nguva dzose zvichanaka toramba takatarisira zuva racho iroro amen.
Yeah, maybe you can put that in English as well, just 1 minute in English.
Yeah, just to say, you know, things might be tough today. Things might not be as we wanted to do or to have. But the word of God gives us assurance that nothing shall separate us from the love of God. We are hoping and waiting for a day where we will celebrate with money, with food, with everything we used to. But the time is coming. We should still remain hopeful that God loved us. And we must also learn to love each other. May God bless the listeners. May God bless the people of Zimbabwe.
Thank you so much, Reverend, and have a Merry Christmas.
Merry Christmas to you, my brothers. Thank you for the opportunity.
Thank you so much, and bye-bye.
Thank you so much.
Yes, siyambonga lapho ke umfundisi ube sivalelisa sibili esithi Merry Christmas. Lathi siyamvalelisa umfundisi ngengoma. Wesibonga ukuthi cha kancane imusic. Yes, we've got Donald Mamboma on the line. We're playing this song for Mfundisi and Mamboma. We've got Mamboma.
Yeah, Mamboma, magadini ko.
Ndim Gibbs.
Kunjani Mambo?
Merry Christmas.
Mazita, tinoimba kuti mimugere zvakanaka. Aiwa, tinotenda chaizvo. Munoda kutibatsira kana kupawo mashoko enyu pamusoro pezuva guru iri. Tibatsire tinzwe kuti pfungwa dzenyu dziri papi.
Ndinofara semuteereri mukuru wechirongwa chino. Handingangoti semuridzi wechirongwa kwete semuteereri. Semuridzi wechirongwa.
Chokwadi.
Ndinofara kutaura pazuva rakadai nekuti mangwana ndo zuva rakazvarwa Jesu Kristu wedu. Asi shoona nozotaura achiti ukama waigasva hunozadzisa nekuzha.
Hau.
Chete munyika medu mukoma. Kana muchinzi hamuna madhiringi tinoziva tai ndaiva kumusha kahakubva takangokurira kumusha nemi makakurira kumusha mukoma. Unotendera neni. Makrisimasi raiva zuva rekuti nyange kuruzevha kupi nekupi kwamupino wasoto kakupi. Vanhu vaitoenda kumatownship after vapedza kumbozha zvavo vozoenda kumatownship inenge iri padhuze navo. Voenda kuzvitoro vachikwira vachimwa vanomwa doro vachimwa doro vanomwa madhiringi vachimwa madhiringi varedhiyo dzichirira dzidi. But kana pachinzi doro riri kushayikwa kana pachinzi dhiringi riri kushayikwa. Krisimasi dzingadi kuda kuita nechangu kuchitenderwo chechikristu but ndangotaura dziri generali mararamiro ataitaka.
Wow.
Zvatosiyana mugoma nokuti kutownship vanhu vaitamba redhiyo vachimwa doro vachinakigwa vachinakidza kunzi ha krisimasi yanakidza asi ndotaura zvokuti krisimasi taidhaivheta kuti taichakune zvokuzha kana kuti aa ndatinoziva chaz vanhu vabva kumachechi vose vabva kumachechi vazoenda kumatownship vaizonopedzera zina iroro kutownship vachinakigwa muchimboonana wose vanhu vanonga vabva kuzirungu vamakapinda navo zvikoro hamuchisangana maka saka kana pakunzi dheuta haichakwanisi kubika doro mukoma kana kuti haishina mari yekuti ikwanise kuita madhiringi yekuti vanhu vamwe pakrisimasi krisimasi inolusa value mukoma
nyaya yedori inokunetsa imaningi here
hainetsi but doro rinobatanidza vanhu chitarisa zvokwadi
rinobatanidza
vanhu pasina ndosaka ndichiona kana chero parufu kana wherever panoungana vanhu doro renge riripo because doro is a unifying factor kana mukashaiva doroka hapana anonge achiziva kuti nhingi yanga aripo kana kuti because isse mumadoro mukoma like izvo zvindiri kumadoro
hai
zvimuteereri wenyu asi ndiri kumadoro ndaenda asi tandida kutaura nechekuti inonga zvenge zvine kusiyana hazvinoti ndaperawo ndiri kuno kurazenberg handina kwasaenda kumusha mukoma ndapinda mutauni ndikaona kuti
Taurai.
Mama kagara vanhu. Lucky unlucky ye gorira ya 2016 ndakambopana kataka kusika kuno. Maitoveri ngwa vanhu kuti 1 2 3 4 mamuna vanhu vakaenda kumisha kuti ndikwani nyange ndikunosa basika. Ninge zvineka kuchinja bichana pa Christmas apa. Vanhu vakazara nazi kana mujobu ndakushandira kwa sango senga idoro chete mbo.
Mm. Hai.
Yeah, I'm a grocer and I'm going to papa and you using it in my papa tuba.
Hai. Tinoemba kuti zvichafamba zvakanaka, tinoemba kuti muchafara, asi tinoda kukutendai nekuti tsigira kwamunoita. Moitawo kisimisi yakanaka, mofarawo.
Ndinotenda
zvakanaka zvinomwera.
Tete Mavelasi vari kuZimbabwe. Tete Francis Jeremiah mukoma Jonga kandemiri, mukoma Tanonoka Wande, mukoma Jibs Duve, mukoma Tungamili Ngomo, Tatenda Gumbo. Nevamwe maproducers enyu ari behind the scenes asinga kuda kuti vave ne Christmas yakanaka munoita basa rakanaka mpoma hamutigonera
tinotenda
kutendai mukoma muve ne Christmas yakanaka negore dzaratwen nongofira zvakanaka mukoma
aiwa tinotenda
sipongera kuru ke mambo
sina mukoma Jonga ndikakangomukoma Jonga kandemiri maiwe
Siyabonga baba.
I want not in the mukoma.
Yeah, happy Christmas. Yeah, that's Donald Mamboma. So now we've got some messages on Facebook. K Makunda says, while we are a resilient bunch of people, I pray that the madness we are experiencing must stop quickly. It is crazy here, but thank you Studio 7 for allowing us to reminisce. Then however, there's a lot that needs to be done in life. Then I've got Elliot Mandebele, who says 1 Timothy 1 verses 15-17. You know that? Do you know the verses? Not do you read the Bible?
Not all of them. Oh, yeah, I do. I sure. do read, but not all of
what
them.
What is the shortest verse in the Bible?
No.
Okay, good. So, which means you don't read. So, okay, Peter, put it up.
We don't want to turn this program into a Bible study.
Peter, Jalo Slome Tembe Mdongwa. Kube Sumbuya ke, uti, mfunela nikuna manje, uswagele lapa kumfeo intevele. Lo Enat S. Mabalega, uti, umenemene uchaya mnandi babatube kanti tini album yakuza kutshela mfowethu uti isong le ekusanda ukutshaywa is dedicated to abantu beZimbabwe. Then uRihanna Leather Crafts says mfonelani bantu bantu nyacela so ke sitshaye ke music sibadinga khonapho ye bombani sport
atijengetakusvika zuva ranhasi unakara iwe fara unakara muningina wangu unakara iwe fara unakara mukoma wangu unakara iwe fara unakara sisi vangu tapinda mukurecha nekudawo kwamwari tapinda mukurecha nekuda kwemidzimi yedu.
Now we have got a caller on the line here. He's making a special request, and the request is Mr. Wande. Tanonoka Wande should dance. Yela.
No,
no, it's a request, it's not.
I used to be good, but right
but
now.
But you can shake, I mean, just shake, you know. So talk to the caller. Maybe he's got another request.
Hello, Muripar Nare Rap.
Hello.
Hey, Magadi Nenu. Tiri kutaura nani?
Kutaura na mofu.
Na mofu. Au. Zviri kufamba sei mofu?
Mofu kuno kuno Zimbabwe tiri nani chaizvo.
Zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Zvinhu zvakaoma baba.
Zvakaoma. Titaurirei.
Christmas ine tinoti kwa kune vanhu vese vari muZimbabwe muve ne Christmas yakanaka. Asi it's one of the most beautiful Christmas in Zimbabwe.
Saka
zvinhu zvakaoma Jonga.
Saka makaronga kuta chinyi mangwana zvinhu zvakaoma kudaro. Munoswera muchiti chinyi mangwana. Saka muri makaitsvagira chinyiwo kuti itandare.
Muri unongotsvaga.
izvozvo zvamakavanisa kuita zvinhu zvikuru nokuti mweya wacho ndiwo unorakidza kuti vanhu vanga vane chishuwo chekuita zvinhu zvakadari asi zvikatadza hazvo asi kungowana nguva yekumboita zvishomana naizvozvo muine mhuri chinhu chikuru chaizvo ichochocho saka musambonyatsonetseka izvi zvikuru chokwadi aiwa aiwa tatenda zvinhu zvaita ya zvinhu zvaita sezvachinja aiwa tinotenda namashoko enyu tinoimba kuti muchafara henyu nemhuri yenyu kunyange hazvo muchiti zvinhu zvakaoma asi tinoimba kuti muchawana nguva yekufara nokusekererawo ipapo napapo. So he's telling us that you know he wants to have a nice Christmas in spite of the difficulties that they are facing in the country, but he's upbeat and hopeful that he will enjoy his day in this with his family tomorrow.
Keeping hope alive,
definitely.
John Panda on VOA Studio 7 page, that is Facebook page, he says, awesome program, Merry Christmas. And then I've got K. Makunda who says, yeah, these are very trying times. He adds that, thank you, Reverend Makwara, for encouraging words. Spinda futhi sibuyele ngapha ke esindebeleni. Uriano Leather Crafts says, hey, bantu, cela nimfonele. So asimdingeni Leather Crafts lo, simuze uyakhala Leather Crafts. So uthi sibe sishaya ingoma ngapha ke sidinga Leather Crafts. Izo.
Oh, bege manje. Bonga abantu abasakhulumisana. Oh, bege manje. Bonga abantu abasakhulumisana. Umshado wamapha, umshado wephepha. Umulalisa, ushadile kanti uqamba amanga mdaka mama, kanti uthethe inyoka ifake endlini. Awubheke manje sekuyaqashwana. Umshado wamapha. Hayi awubheke manje sekuyaqashana leka. Umulalisa abantu zofelo jandweni. Wamina zofelo jandweni. Aku zofelo jandweni. Yeleni ndandazo. Woyo zofelo jandweni. Zofeni nembaso. Ujao zofelo jandweni. Yeleni ndandazo. Woyo zofelo jandweni. Zofeni nembaso. Ujao zofelo jandweni. Umshado wamapha. Umshado wefelo.
Ti sikhona lapha phela namhlanje silungisela ikhefu lekhisimusi sithi happy Christmas okumbe kuthiwa Merry Christmas aso happy Christmas one
Merry Christmas
uthi happy kathi kutsho
you know it's quite interesting
happy
you know.
Merry
happy Merry same but yeah. You know you can't use them, you can't switch them.
Oh yeah,
no,
my God, was 609.
You know it's Merry a happy new year, yeah. And Merry Christmas and Happy New Year.
Not Merry New Year. And
not Merry New Year, okay. And Happy Christmas.
Oh yeah, it's key one for it. Yeah, it's okay. It's not that far. Wobe, have a good one. Hey, Baba Wobe, kunja.
Hi, kuna mkilele linga lina.
Isi apila wakulu, mabuwa mkona Wobe, kuna?
Hey, mina mchetalani nswe Cape Town.
Yes, it's a fucking disclaimer. Situ Wobe, he has no relationship whatsoever with our producer, Mike Wobe Ngoba. I'm going to talk to you here. So, Wobe is married here to Lapa, is Uganda. So, Wobe, I was going to say to you, it's a Christmas.
Oh, I mean, it's a Christmas. I think it's a good day. It's a good day. It's a good day. Yes, I said, I'm going to say, yebo ye uThixo osinikeze amathalenta njengabantwana beZimbabwe. Mina lapha nje wanalibala khona kwa libona ukuba ngiloriano Leather Crafts at the small project which I'm trying to post.
Yebo.
Yasupa sosisebenzela abanye abantu kunje umsebenzi isekuthi ukuvala esikwenzileyo kube yikuphela komsebenzi nemali asizibhadalwanga.
Ye madoda. Hayi kuzalunga ngolunye usuku mfowethu. Yes, tell me, let's go on a banger.
Yeah, I intend to open a letter, oh, mama, me.
osekhaya khona ezimbabwe maye ngekho kwabulawayo engabe esembareni kwakhathesi ekhaziyaleni ngomama unabi umandlovu usaziso nobaba unot uhobe udadewethu ublessing hobe nomunye umna wami olotshele emashingo uthinathwe ihobe nomna wami ongumfana onilandelayo ekuvaleni uthinodashi hobe ngabanye abasembangingelelayo nezihlobo zami zonke ezinye engingazihambanga ngamagama bonke labangane engikhule nabo ngithi babe losuku oluhle kakhulu.
Ye, lawe kube njalo fowethu baba hobe. Merry Christmas.
Hayi, siyabonga sibili lolu hlelo eliseli elisezena lona lithi hayi lesi angazi ukuthi ngobeke sithini because lukubala sihlanganisa sibili njengehlungu njengeinfekthi njengabantwana bezimbabwe ngibonga kakhulu okunye engikuzwayo sibili kuhlala ukukhulunywa khonapho indlela elibambane ngayo e-America kapho hayi ngapha e-South Africa sendikhuluma iqiniso zimbabwe singathi simahlele bonani kodwa manje sizozinye inhlelo elizezayo lapho hayi kuba ndlela esibili kakhulu.
Awu boni ke wobe sibonge kakhulu ngathi thina kusasa baba.
Ya nizame phela ukuqonqosela la amanye amazwe ngapho hayi mababe nokubambane kuzame ukwenziwa ama-projects wona ukuze siphile kakuhle siphile singabathandanayo singabe singesixoshanisa kothisanayo emisebenzini langabe kungabi ngolwane odayi zibonele wedandoda watwatwate angazi
ye ta baba. Thank you, thank you Mr. Hobe. Bye bye say sibonga kakhulu okay bye bye ye simtshayela ingoma phela ubaba Hobe ye simthi bhunga kancane umthande umncome love the person that you are supposed to love.
Yeah,
you know, good message there, right?
I'm very impressed by the spirit that people show. You can tell from the callers that we spoke to that one after another they talk about the hardships confronting them, your economic hardships,
and they are still hopeful of something.
Very, very hopeful. Yeah. They are not, depressed at all. That is typical of Zimbabweans, I think.
Wonderful. Do you have any messages, Baba Wande?
My thing is frozen here, but
it's time music.
Yeah. You know, Bambo Joe. Wanuti inikisimi se acho ndi chango inzwani wamwe basarandi gara bampa. You know, he couldn't get away, so he's just at work.
Let's get some bit of music so that we just conclude our program. Kunjalo sicela music kuna Now I think we've come to the end of our program. We wish you a merry, merry Christmas and a prosperous 2019. Yeah, so sorry we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Reverend Blessed Makwara, Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. That's a difficult word. Eh?
Evangelical?
Evangelical or evangelical. It works the same way.
It works the
so
same way.
So, signing off is Kim Stube in Washington, D.C. Merry Christmas.
And I'm Janula Kawande. Please have a nice holiday. Until we meet again next time, goodbye and good night.